see.
Mangwanani akanaka vatereriti nosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 20 kugumbi 2022 makaterera kustudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari vamuturi Ncube pamwe chete nevamiriri vedzimwe nyika nhasi vanoenderera mberi nemisangano nebhanga reInternational Monetary Fund. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kubuda kwebhanga reStandard Chartered Bank muZimbabwe hakushamisi sezvo rave bhanga guru repiri rekunze rave kubuda munyika. Vanoshandisa dande mutande reTwitter vanonzi havafari kuti mupfumi anopfuura vamwe vose pasi pose vaElon Musk vatenge kambani iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo muturi Ncube nhasi vari kuenderera mberi nemisangano nebhanga reInternational Monetary Fund IMF neWorld Bank muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai mutambasere vanoti misangano iyi inoitwa gore roga roga uye ine basa zvikuru sezvo ichiitirwa kubatsira nyika dzichiri kubudirira. Muzvare mutambasere vanoti Zimbabwe inofanirwa kutora misangano iyi neuremu uye inofanirwa kutevedzera zvose zvinodikanwa nemabhanga anopa rubatsiro sezvinoita nyika zhinji.
Misangano iri kuitwa neIMF kunova kwaenda Minister of Finance vamutuli misangano inoitwa kuti nyika dzakawanda dzisangane nevebato reIMF vachitaurirwa zvirongwa zviri kuitika pasi rese zviri kubatsiridza nyika kunyanya nyika dzinenge dzine upfumi hushoma malow income developing countries kutarisira kuti vari kubatsirikana sei kunyanya nenguva yatanga takatarisana nayo nenguva yatakatarisana nayo yechirwere mupengo checovid-19. So meeting iyi inopa mukana kunyika pamwe chete neIMF kuti dzitarise maprograms akaiswa nebato reIMF maprogram anenge achauya pamberi apo anenge achibatsiridza nyika kuti dzikunde machallenges adzinenge dzasangana nadzo kunyanyisa nekuda kwenyaya yecovid-19.
Imi senyanzvi mune zveupfumi munoti misangano iyi inobatsira vanhu vemuZimbabwe nenzira ipi?
Misangano yakadai inenge ichitarisira kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzinenge dzichizobatsirikana kunzwa nekunzwisisa urongwa huripo neIMF vaonenge vachiti tiri kuda kuedza kutiite maresilient strategies kuti nyika dzikunde maeconomic challenges dzakatarisana nadzo. Tinenge tichitarisira iko zvino vari kutaurawo kuti vachavhura bato reresilience trust rinenge richipa ma low income countries nyika dzisina upfumi hwakanyanya kutekeshera vanenge vachipiwa ma long term loan anengane ma interest wo asina kunyanyisa kukwira. Tinotarisira zvinenge zvakaita sema SDR atakapiwa gore rakapfuura neIMF zvakare. Asi tadaro isu sezvizvarwa zveZimbabwe tiri kuona kuti kunyange takapiwa zvinhu zvakaita sema SDR hapana chinhu chatakaona chakanyanyo chinja chinoratidza kuti nyika yeZimbabwe yakapiwa 500 million, nyika yeZimbabwe yakapiwa mari yakawanda, mari yema US dollars yaifanira kubetseredza kuti nyika isanyanyotambudzika ichikunda chirwere cheCOVID-19 nema effects acho. Asi hapana zvatakaona kusvika iko zvino, hapana zvatakaona, hapana chatinoziva chete ndechekuti chikwereti chedu cheku-IMF chiri kuramba chichikwira, chiri kuramba chichidedzera interest, pamwe chete nezvimwe zvikwereti zvatinazvo zvatagara tinazvo kwemakore akawanda chaizvo.
Amai Mutambasere, vemabhizimisi vanotarisirei kubva mumisangano iyi?
Takatarisana nekuti mabhizinesi emuZimbabwe vangaonei chakanaka tichabva kumameeting ino. Ndinotaura ndichitarisa zvatakaona makore akapfuura. Gore ra2021 Zimbabwe yakapiwa 650 million US dollars yema special drawing rights neIMF. Asi kutarisira kuno hatina zvizhinji, hatina kana chatakaona chinoratidza kuti munyika makapinzwa mari yakawanda kudaro. Tinotarisira vehurumende, ivo vamutuli vaitaura kuti tisange tichipiwa mari, tisange tichiwedzerwa zvikoro kuti vana vakange vasara nenyaya yeCovid vachazowanawo rubatsiro rwemaboarding schools, zvimwe zvinhu zvakawanda zvatakatarisira kuti tichanzi zvichaitika nokuda kwemari iyi. Asi kare zvino hapana zvataona. Zvazvinozotyisa ndezvekuti mushure mekunge tapiwa mari iyi, mari iyi haisi mahara. Mari ichauya ichibva kuResilience Trust haisi mari yemahara, imari yekuti inenge ichitovawo nemutengo, chikwereti. Zvikwereti zvedu zviri kuramba zvichiwedzera, asi hapana zvatiri kuona zviri kuchinja munyika. Hapana chiri kuratidza kuti nyika iri kubatsirwa nebato reIMF, hapana chiri kuratidza kuti nyika iri kupiwa mari nebato reIMF, whether ma special drawing rights kana kuti iwo maaffordable loans. Saka naizvozvo ndinoti unfortunately hapana chandinofunga kuti tichakwanisa kuona chakanaka chichabuda kubva kumeeting iyi, asi kuti tichangowanawo ruzivo rwokuziva kuti vedzimwe nyika vari kuitei.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Muzvare Chennai Mutambasere vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vanoti kubuda kwebhanga reStandard Chartered Bank muZimbabwe hakushamisi, sezvo rave bhanga guru repiri rekunze rave kubuda munyika mushure mekubudawo kweBarclays Bank. VaMashakada vanotiwo mabhanga aya ave kunanga kunyika dzine misika yekuAsia neLatin America idzo dziri kusimukira. Asi vanoti hapana chekuchema sezvo Zimbabwe iine mabhanga akawanda emakambani emunyika. Bhanga iri riri kubudawo munyika dzemuAfrica dzinoti Angola, Cameroon, Gambia neSierra Leone, uyewo kuJordan nekuLebanon. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMashakada pamusoro penyaya iyi.
Maererano nokubuda kwakaita Standard Chartered Bank muZimbabwe, hazvishamisi. Ratova bhengi rechipiri pamaanda National Banks. Nhorangara kuti Barclays yakaitawo withdraw, vari kudownsizawo. Inyaya yekungotiwo iko kuEurope kwacho ikoko vari kuita streamline bhengi ravo vachienda kumastrategic markets. Mastrategic markets ndoari kuAsia, kumafast growing countries. Saka most of the international banks vava kudiversifya kuenda kuAsia nekuLatin America. Vari kupula maassets avo from Africa. Saka it's not a new thing, it's not surprising. Mabusiness decisions anoitwa iwayo. Of course isusu tinongoboekana kuti bhengi rangagara muZimbabwe for 120 or 130 years. It's almost part of our history, part of our society. But rakatotanga kare kudownsize. I remember mchienda kuchifu kwa kune branch reStandard. I think vakapula muna 2000 and closed many other branches. masvingo vaka close saka they were on their way to streamline ma operations avo Africa especially also Zimbabwe
iko kubuda kwa mabanga makuru ekunzaya kunosiya papi chimiro chema banga muZimbabwe.
It's nothing to worry about because we now have more indigenous banks that take charge or take control, that establish themselves in the financial sector. Very solid indigenous banks. And that's not a problem. If you go to Nigeria, most of the banks are indigenous. If you go to Ghana, most of the banks are indigenous. It was just Southern Africa. Yeah, to dominate one of the multinational banks. But nothing to worry about because we are actually overbanked, so to speak. If you look at our population and the number of banks, building societies, discount houses, we are actually overbanked. So the pulling out of Standard Chartered Bank is nothing to really worry about.
Asi azvizora kidzawo here chimiro chakaipa kune vekunze vanenge vachida kuuya kuneta mabhizimusi muZimbabwe vachionawo mangwa mabhanga makuru akaita saiwa achibuda.
Of course, it might send wrong signals to my investors. To afunge kuti nyika haitiki business nayo asi that's nothing to worry about. Let's accept it. It's a business decision. It's also our financial sector is stable and is actually overbanked.
Iwo mabhanga makuru ekunzaya anga achiri kuwanawo here business muZimbabwe tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi.
Ma multinational banks edaya mana Barclays inana Standard wakubuda inyaya yemodel yao ye business yokuti yanga iri based on agriculture, financing agriculture. Saka modo yacho iyoyo since 2000 inazovashandira vakabva vaita affected customer base yavo and they failed to diversify kuti vapenetrate mama sectors akaita semining, tourism and so on yokutsvaka ma clients. Saka agricultural sector yakavhiringidza saka I think vanazombo recover kubva patrust yavo iyoyo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vakapiwa mashakada vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti zvinonyadzisa kuti zvunhu muzvikoro zvadzikira kusvika pazviri asi hurumende yakamboedza kukwiridzira nyaya yedzidzo pakuuya kwakaita rusununguko muZimbabwe. Munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti varairidzi vanoona kuti Zimbabwe yape nemakore makumi mana nemaviri yawana rusununguko asi hurumende inorwisana nevarairidzi pachinambo chekusimudzira zvedzidzo munyika.
Svondo rino ratasvika makore 42 senyika yeZimbabwe tichipemberera kusitonga kuzere. Tikatarisa kunyaya yedzidzo tiri kuona kuti dzidzo yedu iri kudzokera kumashure panzvimbo yekunge dzidzo yedu ichienda mberi sezvo tava nemakore akati wandei tawana kuzvitonga kuzere. Tiri kutarisa kuti zvikoro zviri kumamisha mune dzimwe nzvimbo zvakatofanana nezvikoro zvaivako munguva yehondo zvaidzidzirwa pasi pemiti ndo zvimwe zvezvikoro zvichiriko izvo zvinova zvinodzoseredza dzidzo yedu kumashure.
Ndezvipi zvamunofunga kuti zvanga zvichifanirwa kuti zvive zvavepo makore ano?
Tiri kuti dzidzo yedu iko zvino zvikatarisa zvikoro zvinofanira kunge zvawanda uye zvikoro zvinofanira kunge zvine zvivakwa zvinoenderano nemazuva ano asi ipapo hapasi kunyanya kutarisirwa. Saka tiri kuti tiri kuti tawana kuzvitonga kuzere dzidzo yedu inofanira kunge ichiendawo mberi zvakanyanya tichiita kuti hurumende ngainge ichiisa mari yakawanda kunyaya yedzidzo kuwanikwa kuchavakwa zvikoro zvakawanda zvokuti vana vose vanowanikwa vachiwana dzidzo. Totarisazve zvekare kunyange zvivakwa zvezvikoro zvacho nezvimwe zvinhu zvivakwa zvinoenderana nemakore ano atiri kurarama makore edigital digital world ekuti even zvakafanana nemaindaneti makombiyuta zvese zvinofanira kunge zvirimo muzvikoro nekuti ndizvo zvavakuwanikwa zvichashandiswa nenyika dzakati wandei pasi rose. Tisaite dzidzo inenge ichidzokera kumashure uye makore edu ekuzvitonga kuzere achinge akawanda.
Vachere sevarairidzi ndezvipi zvamanga muchitarisira muzvikoro panguva ino?
tinotarisira ipapo kuti hurumende ngainge ichaongorora nyaya yedzidzo nekupawo mihoro inokwana kuvashandi kunyanya kuvarayiridzi mihoro inoenderanawo nekunge vachinzi vashandi vari kuenda kumabasa toraramawo zvakanaka pamwe chete nekuita basa ravo nemazvo kuita kuti dzidzo yedu isange isingadzokere kumashure nekuti idzidzo yaitarisirwa papapo zvikurusa muafrica muno mese yatinaitwe GOO yeeducation muafrica muno asi pari zvinozvi iri kudzokeresa kumashure zvakanyanyisa zvekuti vanotungamirira nyika vanofanira kuongorora zvakakosha panyaya yedzidzo woikoshesa nekuti ndiyo zvekare inoita kuti nyika yedu ibudirire nyika iende mberi nenharaunda uye dzinge dzichibudirira zvekare
avo vange vari munyori mukuru weactus varobson shere vari parunhare kuHarare nestudio 7 tichienda pamhepo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday mune nyaya inoti mufundisi mukuru weJohani Marange Apostolic Church vanowa chaguta mumberume vachachengetwa nhasi gurukota rinoona nezvedunhu remanikaland amai nokutula matikenyere vaudza bepanhau iri kuti vamomberume avo vakashaya vavi nemakore makumi mapfumbamwe kana kuti 90 vachachengetwa mumusha wamafararikwa kubocha MuNewsday makare kuverengwa kwevanhu gore rino kana kuti 2022 census uko kunonzi kunofanirwa kutanga mangwana kunonzi kwave munjodzi nekuti pane mashoko ekuti bazi reZimbabwe National Statistics Agency rakatadza kubhadhara vanhu pavakadzidzisa kuverenga vanhu nezuro dare rehigh court rakapa mukuru wemapurisa police commissioner Godwin Matanga mazuva manomwe ekuti kana vasingadi kuenda kujeri kwemazuva makumi mapfumbamwe vadzorere pabasa mupurisa wavakadzinga basa muzvare sikatazile mwoyo muzvare mwoyo vanonzi vakadzingwa basa pamusoro pezvematongerwo enyika asi muna 2020 dare rehigh court rakatonga kuti muzvare mwoyo vadzorerwe pabasa ravo newzimbabwe.com rinoti mumitambo wenhabvu yeAfrica Cup of Nations wegore rinouya 2023 uchatambirwa muIvory Coast Zimbabwe yaiswa muchikwata neSouth Africa Morocco neLiberia yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
nguva akawanda ndinoda kutaura ndaida hangu ngokomenta pane yavamutuninuve kwavari uku pavanoti vanoda kukwereta mari dzokuti dzibatsire pane vakawigwa nemapasha mwacyclone Idai ko iya imwe yakambobva kuamerica yakashandei buda imwe zveyokuisa mutsamba mavo vanhu vanongoyavayana nhasi but ivo vane vachikuvisa kuti vanhu vari kuya vaya mari pano nemari dzakauya dzakadonetewa nenyika dzakawanda paya dzakaendeku mari idzodzo ndaida kuzivavo ndine hangu simba rashetsuro ndiri pasouth africa apa ndiri chizvarwa chemo muzimbabwe imomo kudogara muno musouth africa utiza namwereko noumbabva hwavo vanhu vanezanekuya ndatenda hangu
makadii zvenyu makadii zvenyu ndetwa wapismo musariri ndobva ndiri kubhoera uko tiripowo pakudongo chema nenyika yedu kuno kwatiri kusouth africa kuti kuno taakuda kudzingwa asi unotonzwa vamwe vanhu veitosimbisa nenyaya yezanu p f e ii ndinoti pamberi netriple c ende musavhunduka kuti nyika tiri kuitora gore rineri hadai zvaitongozi kuvhota tichitongoregera bhozi nyika tagara tatora kudharo vanhu zvavari kutiitira apa isi hatiri kunyatsokuzviona zvakasunura izi zvizanu p f zvavanoita plus zvandakanzwa zvakataura makandiwa makandiwa munombonyatsokumuona here munhu iyeye akanyatsa kukwana raitiraiti nani zori zvakanaka ini. Ah, musavhunduka tipo si hanyika ndedi. Kana pfepa kunaka ndipa yakatotonga ipo paka kwane ndinyatozozona kuti this time pakaipa mahwani emunhu wese.
Ah, mukoma zvina zvinamondera mushe zvina zvamamera mushe vakomana vasipova. Vakomana vasipova neutsinya usingaiti, vane utsinya usingaiti zvinhu zvakaoma. Zvakaoma mwana weZimbabwe ari kutambura, Zimba ari kutambura, muZimba ari kuchera, Zimba ari kudya chekutamburira chaicho, Zimba ari kudya chekutamburira, vakomana havaita, vakomana havaiti, vakomana havaiti vane utsinya usingaita, zvanzi vanhu vanoti vakomana vanogona ndo mbavha dzacho dzavari kudya navo, ndo dzavari kudya navo, totoseka zvimwe zvinhu zvatinge tichinzwa apa zvedu zvavanenge vachitaura, vanga vataura zvinhu zvizvino, vaita vanga vataura nevana vadiki, vari vaitaura nevanhu vakuru. Vakomana havasipova vane utsinya husingaite mbavha dzese mbavha dziitete vane huoro husingaite zvinogo rinotopedzerana navo kumaerekshini.
Ini semaonero angu ndinoti president chichava ari kuchopa chigaro sesu zvizvarwa zvezimbabwe tiri kuno kusouth africa tiri kushungurudzwa tiri kunzi tidzokere kumba president hapana zvava kumbosimudzawo musoro kuti vatauri ngavatikwanise kutipa mabhazi sezvo tiri kurwira nedambudziko rekunzi hatina mari dzemabhazi dzekuti tiye kumba kwacho ngavatipa mabhazi for free vanokwanisa kuti tikwire mabhazi aya mukwanise kudzoka kumba tidzoke kumba mwenyama zviri pamwe chete asi ava hasi kudaro iko zvino tava kutonzina natakura tinokupai mabhazi kwotokunzwa nemwe munhu wozvake asi mukuru wenyika chihana kusimudza musoro mabhazi mazuva anoenda ari 5 kumusangano asina vanhu vachitati 5 iyoyo instead yekuti mari yearusani 5 iyoyo itakureswa nzvi kuno kuti zvenitu yekumba ipapo purezidendi ipapo nguva pagadzirisa kuda mabhazi tidzoke kumba.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu atina kwatakarere kera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Murume anonzi ndiye mupfumi kupfuura vanhu vose pasi pano vaElon Musk vari pakati pokuedza kutenga kambani yesocial media yeTwitter. VaMusk avo vakazvarwa muPretoria muSouth Africa vanonzi vane upfumi hunopfuura mabhiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemana emabhiriyoni emadhora ekuAmerica kana kuti US$264 billion. Izvo zvinovaitisa munhu akapfuma kupfuura vanhu vose pasi pano. VaMusk vari kuedza kutenga kambani yeTwitter nemari inoita mabhiriyoni makumi mana nematatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$43 billion. Asi varidzi veTwitter vari kutsika madziro pakutengesa kambani iyi kuna VaMusk. Nyanzvi mune zvekutapwa kwenhau vachidzidzisa paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vanhu vazhinji havasi kuda kuti VaMusk vatengeserwe Twitter vachiti hapana anoziva zvinoda kuitwa navaMusk nekambani iyi.
Elon Musk munhu anoisa maoko ake mune zvinhu zvakawanda. Chinhu chinongomunakidza anochipindira. Saka paTwitter ari kungoda chimwe chinhu chaanoshandisa kushambadzira upenyu hwake nezvese zvaanoita. Vasi vamwe vanofungidzira kuti ari kuda kuti Twitter iwe nzvimbo apo vanotaura zvaanoda kana zvakanaka kana zvisina kunaka vanhu zvaanongotaudaro.
Tinoona kuti ruzhinji rwevanhu runoita sekuti harudi kuti VaMusk vatenge Twitter. Chii chisingafarirwi nevanhu panyaya iyi?
Vanhu vakapfuma chaizvo vanhu vane mari yakawanda ka hazvizivikanwe kuti donzo rake ndereyi chaizvo. pamwe anongo fungidzira kuti pamwe angazoshandisa Twitter nenzira dzake dzinoendesera pfumo rwacho kumberi hazvisisina chokwadi kuti ari kuitira kuti wanhu wave nemukana wakakura here yekuenda paTwitter kana kuti achaita control zvakafanana nanhirike naZuckerberg weFacebook. Saka hakungoziya bedzi kuti vanhu vakapfuma chaizvo ka madonzo avo haazikanwe chaizvo pavanenge vachitora zvinhu zvakadaro izvi. Vanhu havana chokwadi kuti vamaski vanoda kubatsira vanhu kuti vave nemukana wokutaurwa zvavanoda here kana kuti pane chimwe chinhu chavakahwandisa chavada kuita naTwitter.
Sokuona kwenyu Professor Mukasa, ndezvipi zvingachinja mukushanda kweTwitter kana vamaski vakatora kambani iyi?
Dzimwe nguva akati ada kuti Twitter ishandise business ka. Saka dzimwe nguva angati vanhu vachashandisa Twitter vachazofanira kubhadhara mari. Zvimwe pamwe ndo zviri mupfungwa make imomo ngekuti ndo zvaakataura mashoko ake akati ada kuti Twitter ishande sebusiness. Sezvo munoziva kana une business chaunoda imari. Saka hazvina kunyatsojekera zvakanaka kuti chaakudira chinja izvo. Munhu anongoita zvaanenge afunga mabhizinesi ake yese akawanda anongoda kuramba achingopamidzira mabhizinesi.
Inini senyanzvi munyaya dzezvekufambiswa kwamashoko mass communications nezvimwe zvese zvinoenderana nebasa iri, Professor, kutengwa kweTwitter navamask kungakonzera dambudziko ripi kuvanhu? Kungakonzera dambudziko rei kuvanhu?
Anogona kubvumidza vamwe vanhu vanonyora zvinhu zvinosoropodza upenyu hwevanhu, kana kuti zvanambotaura anogona kuti vanhu vanonge vanoshandisa Twitter wabhatarei. Chinotyisa ndechekuti vanhu havanyatsozivisisa chaizvo kuti donzo rake nderei. Saka kune zvinhu zvakawanda. Dzimwe nguva Twitter pamwe ingazova inobudirira ichishanda zvakanaka hatiziwe ba, asi kune kasuspicion chekuti pane zvimwe zvinhu zvisina kunaka zvingaitike. Pamwe kuti ada kunza shamwari dzake dziya dzakambobviswa kuTwitter here kuti dzidzoke hatichaziwe ba, kana kuti auda kuti kushambadzirwe mashoko airambidzwa neTwitter. Hapana vanhu vanoziva, vanhu vakufunga chaizvo kuti chii chaizvo chaakuda. Pane zvinhu zvakawanda zvaanogona kuita. Munhu akapfuma ka anongogona dzimwe nguva anogona kuti musashandise Twitter musi wemuvhuro kawechipiri kana anything can happen. Ndo zvinoshiwa izvozvo. Uyo akanga aripo Dosi anga ari munhu chaizvo ane pfungwa dzekuti Twitter isashandiswe baku kurakasha vamwe vanhu, tisingazive kuti vamaski vane pfungwa dzimwe chete idzi here. Asi pavakataura kuti voda kuti Twitter ishande sebusiness, pamwe ane business model yavo ingazoguma yakuita kuti vamwe vanhu vabhadhare mari yakawanda here ika kuti chii. Chinotyisa vanhu ndechekuti hatizive kuti donzo rake ndere chii chaizvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekutapwa kwenhau vachidzidzisa paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania kwekare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezvemari vaMuturi Ncube pamwe chete nevamiriri vedzimwe nyika nhasi vanoenderera mberi nemisangano nebhanga reInternational Monetary Fund. Imwe nyanzvi imwe nezveupfumi inoti kubuda kwebhanga reStandard Chartered Bank muZimbabwe hakushamisi sezvo rave bhanga guru repiri rekunze rave kubuda munyika. Vanoshandisa dandemutande reTwitter vanonzi havafari kuti mupfumi anopfuura vamwe vose pasi pose vaElon Musk vatengeserwe kambani yeTwitter. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Iwa inesu zvikare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti mosera zvakanaka vateereri.